Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 12 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachiri vakaramwa mabasa takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries anamukoti vakwanise kubhadhara vanamukoti nemari inotenga nema US dollar avari kubuda.
Kuramwa mabasa kwevakoti nevana chiremba kuenderera mberi kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checovid-19 huri kuramba uchikwira munyika.
Pane munhu wandamboenda kunge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti kwokuti angaine utachiwana hwecovid-19. Ndakanzwa fever inotyisa zvikuru, naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nekuda kwechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pagumi nevasere kana kuti 18 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 982. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanosvika mazana maviri nemakumi masere nemasere kana kuti 288, ichiteverwa neBulawayo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu kana kuti 183. Mashonaland Central ndiyo ine vanhu vashoma vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanosvika gumi nemumwe chete. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru zvisere nezvisere kana kuti 88,000. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchiwedzera, vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba vave nemazuva makumi maviri nemashanu vachiramwa mabasa nekuda kwemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano vaAmon Murwira sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakaudza dare reSeneti kuti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi vayo vose kuti ivawedzere mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvamira sei muzvipatara.
Havasati vadzoka kumabasa, vachiri vakaramwa mabasa vari kudzimba dzavo takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries anamukoti vakwanise kubhadhara vanamukoti nemari inotenga nema US dollar avari kubuda, anova iyo mari yava kushanda muzvitoro nemapazi akasiyana siyana atinoshandisa kwatinotenga zvatinotenga zvokurarama zuva nezuva. Zvava kuda ma US dollar. Saka vanamukoti vachiri kudzimba havana chokuisa kumabasa, havakwanisi, havana capacity. They are incapacitated to report to work. Ndo mamirira chakaita zvinhu.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo?
Hurumende inofanira kuita nokukasika kuti igadzirise nyaya iyi nekuti muzvipatara munaomira zvakanaka. Vanhu vari kutambura, vanhu veZimbabwe vari kuenda kuzvipatara vachida kunobatsirwa vechidzoswa kudzimba nekuti hakuna namukoti. Variko vacho vari kunetseka nokuti vobatsirwa sei nekuti vanamukoti vashoma shoma vakasara kuzvipatara.
Vana mkoti vakuru tukunzwa kuti vakakanda mapadza pasi nemusi wechishanu. Varikupawo zvikonzero zvipi?
Managers, assistant in charge, mametrons. Pari zvinezvi vari kuti vakutokundikanawo zvakutovanetsa kuti vaneta vane burnout. Havachakwanisi kuramba vechiendera mberi vechibatsira nekuti zvinhu izvi zvareba, nguva yareba stereki vana mukoti vasiko kumabasa. Saka tiri kuti hurumende kudai yakasika kugadzirisa nyaya iyi. Tiri kunetsekazve nekuti hurumende yakanyarara vadecida kuita kubvisa mari dzavana mukoti vari kuramwa mabasa. Izvi zvinhu zvatichiri kutarisa kuti zvabva kupi zvichienda kupi, ende zvinhu zvinotikatsamadza.
Izvi munofunga kuti zviri kuitirwei chaizvo?
Ndi zvinotaridza kuti pari kuita victimization neintimidation, kuchichidzirana, kuvharidzana, kumbundiridzana, kwekuti vana mukoti vange vari vanhu vari kutya kuti vasataura kuti mari tiri kutambira ipani. Vana mukoti vari kuti hurumende kana iriyo decision yayada kuita iyoyo, vacharamwa mabasa vose nevashoma vacho vanga vasara vachienda kumabasa kusvikira hurumende yakwanisa kudzosera mari idzodzo dzevana mukoti dzatorwa dzisina kunga dzaiswa mumaakaunts avo.
Munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari paRunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nemasere kana kuti 578,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vachisvika zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 12,989. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri zvine makumi masere nemana kana kuti 284,000. Nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nevana kana kuti 264,000 vatapurirwa chirwere ichi kusvika pari zvino. Pavanhu ava panewo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama. Mumwe abatwa nechirwere ichi mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru, avo vanoti vanofungidzira kuti vakatapurirwa chirwere ichi neimwe hama yavo.
Ndakasangana nemunhu akange ainacho, tese tisingazive kuti anga ainacho, saka zvinove zvakakonzeresa kuti ndizenge ndichibatirawo chirwere ichocho. Saka muchidimbu ndo zvakaitika izvozvo.
Saka chii chakapa kuti muzoda kuenda kunovhenekwa kuti mune chirwere ichi here? Zvii zvamanga magunzwa?
Mukoma Blessing, chekutanga ndechekuti ndakaziva kuti pane munhu wandambenda nge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti kuti anga aine utachiwana hweCOVID-19. Chechipiri ndechekuti musi wemugovera ndakanzwa fever inotyisa zvikuru. Zvisinei hazvo, ndakakwanisa kuti ndinge ndichinwa mishonga yefever, fever ikapera. Asi zvakazongondiuya mupfungwa mangu kuti ndofa kuti ndiongororwe, ndione kuti handina kunge ndabatira here chirwere checorona. Naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive, ndinacho chirwere checorona. So ndinokurudzira vanhu vese vari mudiaspora, nyangwe vari kuZimbabwe, kuti ngavambogara mudzimba, vasanyanye kubuda mudzimba kana pasina chakakosha chirifunga kubudirwa.
Ko kune avo vanobuda vaine zvakakosha zvavanoda kuita, mungavapawo mashoko api?
Vari kubuda vachona ngavaise maface mask nguva dzese pavanobuda. Face mask yakanakira kuti kana uine corona haupe mumwe, kana mumwe ainayo hauitambire. Saka ngaigare yakatsikwa nenguva. Vanhu ngavashandise masanitizers, vasina masanitizers ngavashandise sipo nemvura, kunyanya mvura iri kumhanya. Kana chino mvura iri kumhanya ndokureva mvura iri kubuda, ingave muri mukapu, ingave muri papombi, isiri mvura inenge vachigeza iri mudishi. Ngaive iri mvura iri kubuda ichidarika vachigeza nesipo kwemaseconds anokwanisa kuita 20. Asi kana uchikwanisa kudarikisa 20 haisi mhosva, unokwanisa kudarisa maseconds anoita 20. Chimwe chandokurudzirawo vanhu zvekare ndechekuti ngavasashora
mishonga yekumba yatinosinwa yemaflus.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Yekuti munozanganisa majinja, munozanganisa malemoni nezvimwe zvakadaro zvakadaro sehuchi. Ngazviitwe izvozvo, hazvirambidzwe, unokwanisa kuzviita sekuti zvino ndo zvimwe zvezvinhu zviri kundibatsirawo pakurwisana nechirwere ichi. Asi zvikuru sei, ngavagaramba vachibatana nachiremba. Mazuva ano unotaura nachiremba pafoni, pawhatsapp, sandi kuti unoenda ikoko kuna chiremba, unobatsirikana nyange uri kumba.
Sei mafunga kuti mubude pachena kuti makabatwa nechirwere ichi muchitaura pane penyuro ino yeStudio 7?
Hongu mkoma blessing, isu se leadership, tukule yao ti isu se utunga miriri, tinotunga miriri vanu wadamu diaspora, tinotunga miriri vanu vano tenga ne kutengesa kunze kwenyika ya Zimbabwe, tarisiro jinji ye vanu, ivavo iri matiri uye mashoko akawanda, avano kwansa kuvuma, anenga achiva kuvanu wakaita sange isu tunowatunga miriri, na inu zozo, kune kuramba kurimo vanhu kuti aiwa corona iko, kana iriko kwa iri, vasinganzwisise vanhu kuti iriko zvechokwadi.
Saka sema fungiro enyu vanava vanozobvuma kuti iriko zvanyatsoita sei chaizvo?
Vamwe vanhu vanozokwanisa kubvuma chete kuti corona iriko kana anzwa munhu waanoziya anzi anayo. Naizvozvo ndaona zvakakodzera kuti ini semutungamiri ndibude pachena ndichiudza vanhu kuti corona iriko uye chinhu chandotorarama nacho chandabatwa kuti ndinacho. Vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti vanofanira kuchengetedza zvese zvinotaurwa kuti vaite, zvakafanana nekupfeka mamask, zvakafanana nekugara mumbamba, sekuti corona iriko uye chirwere chinouraya, kana chikakudherera munogona kutopererwa neupenyu. Saka ndizvo zvakonzera kuti ndinge ndichibuda pachena ndichitaura kuti ndo chimiro chandinacho inini, sa Dennis Juru.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association va Dennis Juru vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti 12.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi matatu nemana kana kuti 134,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri kana kuti 3.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 565,000. Vapora vachidarika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuoma zvakanyanya kwaita zvinhu munyika panyaya yekuwana mari yekunze hauye kupa kuti Reserve Bank of Zimbabwe ide kudzika mitemo yekuti vanhu vasainde kunotenga kana kutengesa mari iyi pamukoto. RBZ yakati yave kuda kuunza mutemo mutsva kana kuti statutory instrument inenge ichiti mari inenge yatengeswa pamusika wayo wemari kana kuti foreign currency auction ndiyo inenge yoshandiswawo pakutara mitengo yemuzvitoro. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangujga kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekudhura zvakanyanya kwoita zvinhu uku vachitambiriswa nedhora remuZimbabwe ravanoti riri kuramba richishaya simba zuva nezuva. Kunyangwe hazvo RBZ yakavimbisa kuti kuunza musika wekutenga nekutengesa mari zvichadzikisa mutengo wedhora rekuAmerica pamukoto. Izvi zvinenge zvichiri kunetsa. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora makumi matanhatu nemashanu emunyika pamusika weRBZ uyu, asi pamukoto riri kutengeswa nemadhora emunyika makumi masere nemasere kana kuti 1:85. Mukuziya nezvedanho reRBZ iri, tabata Dr. Chitambara.
Zvoda kuitwa izvi zvekuunza statutory instrument inoita kuti Mwezitore wangu wachi shandisa marie muno uye marie kune dzimwe nyika. Ritori danu iroro kana takatarisa nyaya ye re-dollarization yanga ichiitika muekonomi. Zviri kukonzereswa izvo nekusamira zvakanaka kwezvinhu yatingati pachirungu chronic high inflation. Yakuita kuti vanhu vazhinji vasasununguke kunga vachiita zvemabhizimusi vachishandisa mari yemuno. Saka hurumende iri kutaya kuda yatikati pachirungu kumopa foreign currency, especially zhinji yacho iri muinformal economy kuti inge ichidzoka kufoma.
Asi izvi zvinoshanda here vachitamba?
Dambudziko riri kuitika nderekuti makaona imi kuti marate ari ku maofficial rate edu achiri pasi zvakanyanya tichienzanisa nemarate pamisika misika mitema. Saka zvinogona kuita kuti zvinhu zvinenge zvichitengeswa pazvinozochinjwa kuendeswa kuma US dollar zvinonge zviine mutengo uri pamusoro soro.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoita kuti vanhu vakawanda vasade kushandisa maUS dollar kana vachitenga mumaofficial markets. Saka think ndo dambudziko rinogona kuitika iroro. But iprocess yakutoita kuti re-dollarization yeeconomy iyenderere mberi.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare. Rimwezve danho ratorwa neRBZ nderekupa ZimSwitch basa rekuona kuti mari dzose dzinenge dzichishandiswa panhare mbozha dzinenge dzichifamba sei. Ko, izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda.
Nyaya yatorwa neReserve Bank yekuti kambani inonzi ZimSwitch ndo yakuita national payment platform switch inyaya yakanaka zvikuru. Inyaya inogadzirisa panga pachinyanyonetsa nyaya yanga ichinyanyonetsa na hurumende neEcoCash pamafambiro emari. Chekutanga regandetsanangura kuti national switch inenge ichishanda sei. Kana vachiti pane national switch zvinoreva kuti mari dzese dzine chifamba munyika dzima mobile money nedzima bank dzinofanira kuenda through switch iyo, dzinofanira kupinda muswitch iyo kuti dzionekwe kuti chibva kwauri ichienda kune umwe munhu yopinda nemuswitch imwe yozosvika kwauri.
Izvi zvinorevei kune vanhuwo zvavo vamuponda?
Iwe semunhu ari kutambidzwa mari iyo hapana chaunoruza, hapana zvazvinokukanganisa, hazviafekte veruzhinji zvaitika izvi. Asi zvinogadzirisa yatinoti integrity neinformation trail yanga iripo. Nekuti zvakureva izvo kuti EcoCash inofanira kunge ichijoina ZimSwitch. Saka mari yese inenge pamu EcoCash ichienda kune umwe munhu inenge yakuonekwa kuti kwabva mari iyi yaenda nguva yaenda kupi, yabatirwa nani. Izvo zvakurevawo zvakare kuti ini kana ndiri kuTelecash kana ndiri kuOne Money ndakukwanisa kutumira munhu ari kuEcoCash mari, ari kuEcoCash akukwanisa kutumira mari kuna ari ku One Money zvichingoenda zvakadaro. Saka zvakuti ini handichafaniri kumanikidzirwa kuvhura account neEcoCash kana ndiri kushanda zvangu sene Net One kana neOne Money ndichida kutumira mari. Nekuti switch iyo iri kutaura kuti munhu wese anofanira kunge achikwanisa kudyidzana neumwe, ndiyo anoti interoperability.
ZimSwitch ine zvikwanisiro here zvekuita basa iri?
Ikambani yagara iriko ZimSwitch. ZimSwitch hatingi yasarudzwa hayo kuti ite national payment switch nekuti yagara ine ruzivo rwacho neinfrastructure yacho nekugara vachiita. Nekuti system yavo ndozvayagara ichiita zvekuti mabank unoziva iwe kana uri neaccount kusei kuBarclays Bank unokwanisa kutransfera mari kuendesa kuStewart Bank. Ndozvaakuitawo futi mamoney transfer service.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica emumvura kana kuti Navy anoti ari kutambira mudzimai mutema wekutanga kutyaira ndege yehondo Lieutenant JG Madeline Swego. Ongororo yakaitwa nesangano remilitary.com inoratidza kuti vanhu vatema vasingasvike zvikamu zviviri kubva muzana ndivo vanokwanisa kuwana mukana wekutyaira ndege dzehondo dzemuAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai. Mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sundo rega rega, ene ndini maikuove. Nasi mchirongwa, tine urukuro na wa Ashton Bumira, director we Sanganore Youth Forum Zimbabwe. Tukubata nyaezwe kura titira kurukurongwa neve mapato anopikisa. Pamwe chete, nemangwe masangano, anotungamirwa neve chidiki, anotarisa nyaeze kuruira kodzero dzevanhu munyika. Avo varikuti mukupera kwemwedzi uno vanhu ngavabude nehuwandu hwavo vachiratidzira varikugunun'una nenyaya yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Ngatinzwei maondero avabumira. Vabumira, ndino mukamuchira chirongwa. Tipewo maondero enyu pamusoro pezvedanho riri kuda kutorwa nevanopikisa pamwe chete nemamwe masangano anotungamirwa nevechidiki. Avo varikuti musi 31 aiwa murodzi ngatibudei nehuwandu hwedu.
Maonero yedu isusu sesangano revechidiki muno muZimbabwe. Tinoona sekuti danho riri kuda kutorwa iri nemasangano anopikisa hurumende harisiri danho ringanzi rakanyanyoshata, nekuti isusu tikatarisa bumbiro redu remutemo section 59 yemutemo wedu wenyika yeZimbabwe unobvumidza kuti vanhu kana vachinge vane zvinhu zvavanoda kuti hurumende inge ichiziva zvinenge zvichivanetsa zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe, section 59 inobvumidza kuti vanhu vave vachibvumidzwa kunge vachiratidzira murunyararo, vange vachikwanisa kunge vachiungana vachiratidzira vachiudza hurumende zvinhu zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe, nhunhwa dzavo dzavanenge vachida kuti dzigadziriswe. So isusu sesangano revechidiki tinoona sekuti mukana uri kuda kutorwa uyu hachisi chinhu chakashataba. Tinoona sekutoti isusu nyika yedu iri kutadza kuenderera mberi nemhaka yekuti vanhu vakawanda vanoona sekuti danho iri idanho rekuda kubvisa utungamiriri nechisimba. Aiwa, isa hationi semaonero iwayo. Tinoona sekuti kurakidzira uku chinhu chakanaka kuitira kuti hurumende ione ikwanise kugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa, uye kana isingakwanisi kunge ichigadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa ibve.
Vabumira, tinonzwa nhengo dzesangano rezanupf dzichiti munhu wese achange achibuda achiratidzira musi wa31 vachange vachizvitambisira nguva nekuti hapana chinobuda pakuratidzira apa. Muri kuzvionawo seizvi?
Tinoona sekuti kurashika pamaonero. Mashoko ari kutaurwa nevanhu vezanupf ekuti kuragidzira kuchaitwa kwakuna zvakuchabuditsa, tinoona sekuti kungozvisimbisawo. Asi isusu chishuvo chedu sesangano rinomirira vechidiki tinoti dai vanhu vezimbabwe takwanisa kubatana, takwanisa kutarisa zvinhu zvinoita kuti isusu tiwane tichadya. Izvi zvekuramba tichingotsigira zvinoitwa nevakuru vanenge vachiita zvinhu zvinongogutsa ivo pamwe chete nemhuri dzavo, isu tichiramba tichishupika. Tinoona sekuti izvozvo tikaramba tichiita zvinhu zvakada seizvozvo isu tichangoramba tichishupika, ivo vakuru ivavo vachiramba vachingodya. Tinofanira kunge tichibatana murunyararo tichizivisa hurumende isu sesangano revechidiki zvatinoramba ndezvemhirizhonga, zvekuputsa mabuildings, zvekuputsa nekuparadza zvinhu ndo zvatinoramba. Asi kana vanhu kakana vachinge vane hunyunyutoka, isu tinoona pasina chakaipa kuti vanhu vanoratidzira tichitedzera mitemo yakaiswa nevezveutano, sezvo tiri panguva yakaoma kudai yezvecoronavhairas yakauya iyi.
Nemaondero enyu, pane zvingabuda here mukuratidzira uko zvingazobatsira vechidiki veZimbabwe?
Hungu, kana vanhu vachibva kungorakidzira hapana chinganzi chiningabva chatoitika chinobva chatooneka chinobatika. Asi tinoona sekuti kuratidzira kunoita vanhu uku zvakanaka chaizvo, nekuti zvinoita kuti vakuru vanenge vari kumusoro uku vanzwe, vaone kuti chokwadi vanhu chokwadika, vanhu vari kutambudzika. Nekuti munoona kana vanhu vakasarakidzira tikaramba takangonyarara, vanhu vanotofunga kuti kunyarara kwakaita vanhu ukuka nyika yese zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikurusa vaAshton Bumira nekupinda muchirongwa chedu. MuZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. MuZimbabwe, pano panepfenyuro yeStudio 7. Vada kukurukura neni, ndiripo paTwitter nepaInstagram at BigMike3, BigMyke3, ndiyo username yangu. Aiwa, MuZimbabwe chinopuruka chinomara. Tosangana nemusi wechipiri, anokonekai nemufaro. Ndine wenyu Mike Hove, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Vatereri ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Muneuka kuti zvandirapera mufundisi Dr. David Simango vakatudza pamusoro pesatanism. Sezvo vasina kuwana nguva yekunyatsopedza nyaya iyi, nhasi tavadzosa zvekare ndikatanga nekuvabvunza kuti kana munhu akapinda muchechi angaziva sei kuti kereke iyi ikereke yezvokwadi.
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru baba Wande. Chinoita kuti munhu azive kuti ichi chokwadi, chokutanga kutanga munhu aziva chokwadi kuitira kuti kana nemadzichizouya azokwanisa kuziva kuti idzi inhema.
Munhu angaziva chokwadi sei?
Vatimbopa mufananidzo wekuziva mari yezvokwadi. Kana kuine mari inonzi $20 bill, vanouyisa counterfeit kana kuti kunyepedzera, vanouyisawo yava $20 bill. Hakuna munhu anouyisa counterfeit ye$50 isati yagadzirwa neoriginal. Kutaura kuti iko chokutanga chinhu chakanaka. Chinhu chakanaka kana wachiziva chenhema chikazotevera unogona kuchiona kuti chachisi chezvokwadi. Jesu Kristu unotaura achiti iye kuna John chapter 8 paverse 31 neverse 32 unoti kuvadzidzi vakanga vamutevera, imi mukagara musoko rangu muchava vadzidzi vangu zvirokwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Saka chinoita kuti munhu akunde kana kuti apinda panzvimbo ine masatanists ndechekutanga chikuru sakuziva zvokwadi. Unofanirwa kuti kana waberekwa patsva kana kuti uchida kunamata unofanirwa kuziva zvokwadi kuitira kuti ukazonzwa vhangeri rakatsauka hazvikutoreri nguva kuziva kuti zvahandizvo. Saka kana munhu zvino ukapinda panonamatwa unofanirwa kunzwa kuti vhangeri ravo riri kuenda kupi, vhangeri ravo rinosimudza Kristu here, nokuti Jesu unoti iye kana ndasimudzwa ndichakwezva vanhu vese kwandiri. Ari kusimudzwa here Jesu muchechi umu? Vhangeri iri riri kusimudza Jesu here kana kuti riri kusimudza vanhu kana kuti riri kusimudza mumwe munhuwo?
Pane zvimwezve here zvingatibatsira kana tisinganzwisisi patiri?
Kune chimwe chinhu futi chinotibatsira kuziva kuti chechi iyi haina kunaka, chinonzi icho kunzvera mweya kana kuti discerning of spirit. Unogona kuona kuti mweya uri munomu hauna kunaka nokuti iwe uno mweya wamwari. Saka iwe mweya wamwari uri mauri uchakuudza kuti zvinhu zviri pano hazvisi zvechokwadi nokuti iwe unenge uine chokwadi. Bheri rinotiudza richiti upenyu usingaperi ndivo kuti vakuzivei imi Mwari, pana John chapter 17 paverse 3. Kuziva Mwari ndihwo upenyu husingaperi, ndiyo dziviriro inokosha kuti munhu aregere kunamata namasatanist, munhu aregere kukwezwa kune zvakashata.
Chii chingaitwa kuti mweya wakadai usaenderera mberi?
Kunamata Mwari nokunzwisisa soko raMwari nokuturikira soko raMwari sezvariri ndiko kunokonzera kuti vanhu vaberekwe patsva. Saka pachiuya soko rokuti kuberekwa patsva, kuberekwa patsva uku kunobvisa vanhu mudzi wechakashata wokuti vatsvage kuita usatanist hwacho ihwohwo huipi ihwohwo vakwanise kuva vana vaMwari zvive zvisikwa zvitsva.
Izvi zvikakwanisa kuitwa nenzira ipi?
Kai tichikumbira kuti vafundisi, vavhangeri vese vanoparidza vapfuurire mberi kuramba vachiparidza evhangeri inosunungura vanhu kuvabvisa murima kuvaita kuvawisa muchiedza. Jesu unotaura achiti imi muri munyu wenyika, muri chiedza chenyika. Saka pasina munyu, pasina chiedza, nyika inoparara. Saka naizvozvo kuparara kwayo inoparadzwa nomuvengi anonzi Satani, anotova nenhume dzake dziri pasi pano dzinoita kuti vanhu varasike, vanhu vaparare. Yoruponeso, nokuti vhangeri roruponeso ndiro rinoita kuti vanhu vaberekwe patsva, vave vana vaMwari, vave nomweya wakanaka, vave nomweya wokugarisana zvakanaka, vave nomweya wokuziva Mwari. Ndo chinonzi kuchikristu kubva muusatanism. Uri kuda kutonga pasi rose, uri kuda kuparadza vanhu vakawanda. Ndo masoko atingataura kwamuri baba Hwande pamusoro penyaya yesatanism.
Nemashoko iwayo vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Dr. David Simango ndichivimba kuti tsananguro yavo yabatsira vazhinji.
Tinotenda zvikuru baba Hwande, Mwari akukomborerei.
Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Chiti murai zvakanaka vatereri ndokusiya.